Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu chivabvu 8 2019. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinove zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa vauya vakatanga kudhanisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Saka vanhu vazoni vakaona kuti aiwa vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuoma kwakaita zvinhu. Kutiza chinhu chekuti unongozvitipisawo raramo yako, saka vana zvinhu vanozvitimire.
Mapurisa onetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarairidzi opesana maonero pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu yacondemu zvataitaura gara kuti pakashayika wamugenshangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatore gwara rebumbiro remutemo remdct panga pakakanganiswa.
Tingangoti pane tingangoti confusion, hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi, nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kuisa mabumbiro amwe anogona kugadzira zvakaita itwa amwe anogona kuyashipokana nezvakaita. Saka ina handizivi kuti haikota vavashandisa bumbiro ripi.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzopa pfungwa dzadzo pazvinoreva mutongo wedare rekudomwa wedare pakudomwa kwaNelson Chamisa nava Elias Mudzuri sevatevedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai vachiri vapenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekushandura mutemo wedzidzo reEducation Amendment Bill, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe richiti haribvumirani nedanho riri kuda kutorwa nehurumende rekurambidza kurangwa kwevana muzvikoro, richiti izvi zvinokurudzira kuti vadzidzi vaite misikanzwa zvakanyanya pamwe nekuisa upenyu hwevarayiridzi munjodzi kubva kuvana vanoita misikanzwa. Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Bhiri iri rikaitwa mutemo, varayiridzi vanenge vasabvumidzwe kuranga muzvikoro vadzidzi kana vachinge vakanganisa. Asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muPTUZ Vala Disto Zunde vaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi kuti sangano ravo haribvumirani nebhiri iri. Vati nyaya yekuti vana vorangwa sei inofanira kutoitirwa referendum chaiyo, vachiti kana bhiri iri rikaitwa mutemo pachaitika dambudziko guru muzvikoro.
Zvatiri kuita tichinyemberana panapa tichiti tine maadvocate groups anotaura kuti mwana arohwe, we are creating a danger to society. Vana vedu vatiri kucreata iko zvino izvi nenyaya yekuti you've made a proclamation yekuti no corporal punishment in schools. Matopa mwana chigaro chokuenda nebhadhi romusikazwa. Right from the onset, we are borrowing my foreign values. We come up with a lot of theories. That's a theory. We love the child.
Vatiwo vanhu vemuZimbabwe havafaniri kubatira tsika dzedzimwe nyika pamusoro, vachiti kunyika dzinoregwa vana vachiita madiro dzakaita seAmerica pave nematambudziko makuru ekuti vana vave kuurayana muzvikoro.
Look at what is happening in the state of Kaduna. Kana muchiverenga zvinoitika muzvikoro, vakapasa mutemo wekuti ticha ngaachifamba ngaachigara negana. Ndofunga muzvizive. Why did ticha agara nefoot? Ticha is there to use the chalk, not the gun. But because of the wayward behavior of the kids in these societies. Look at South Africa, close by here. How many teachers have been shot? How committee has been killed.
Asi vachipawo humbo kukomiti iyoyi, mutungamiri wesangano rinomira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati sangano ravo rinobvumirana nezviri mubhiri reEducation Amendment Bill zvekuti vana vasarohwe muzvikoro asi kuti pashandiswe dzimwe nzira dzekuvaranga.
Tinofara kuti bill iri kurambidza kurohwa kwevana muzvikoro. Vana havafanhi kurohwa zvinoita zvidzikisire mwana humunhu hwake hunopedzwa nekudorohwa, dignity yake inodopera nekurohwa, uyezve zvinopromota culture of violence.
Vamasaraure vatiwo bhiri iri rinofanira kurambidza kushandiswa kwezvikoro, vana vechikoro nevarairidzi nevezvematongerwo enyika. Imwe nyaya yabuda pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kuenzanisa mukana pakati pevadzidzi vemuzvikoro zvemumadhorobha nekumaruwa. Mai Helen Venganai ava vanoshanda nesangano reMambure Trust vatiwo kunyange hazvo bhiri iri richiti vana vechikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, panofanira kuva nenzira yekuona kuti vana ava vanoramba vachidzidza.
Tikunzwa nyaya dzekuti vamwe vana vanenge vakasendekwa vakaiswa mune maschools kana kuti mamarooms atori separate. Hamusi kudzingwa kuchikoro, mwana anenge achinzi ari kuenda kuchikoro asi homework haasi kupiwa, haasi kunyoreswa. Saka izvozvo pane zviurongwa iri pakati pemutemo iwoyo kuti zvakanyorwa kuti zvinge zvichibuda kuti zvechokwadi mwana iyeye ange achiwanawo same education irikuwanikwa nemwana anenge abvisa fees.
Imwe nyaya yabudawo pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kupa mukana kuvana vakaremara kuti vadzidze sevamwe vana. Mai Vutsilo Nare vaudza komiti kuti vave kutoendesa mwana wavo kuprivate school nekuti vakashaya rubatsiro kubva kuzvikoro zveveruzhinji.
Have to look for nzvimbo, you know, you can't find a place padhuze pauri ipapo, so you've got to be looking for a place yekuendesa mwana kunenge kuri kure. You need the transport money. Zvikoro zvacho zvinodhura because zvacho zviri, you know, zviri close by the government. They don't have the facilities for our children.
Vabereki vakawanda vapinda musangano uyu vashora zvikuru varairidzi vachiti vanobata vana vakaremara neseri kweruoko, izvo zvinoita kuti vana ava vagare vakasurukirwa nguva dzose. Asi vazunde vatiwo varairidzi havasi kufara nemihoro yavo pamwe nemashandiro avo, izvo vati zvinofanirwa kugadziriswa nemitemo inobata dzidzo.
Motivate the teacher. My problems ese ari kutaurwa aya ano disappear. A teacher will go an extra mile to make sure kuti aita basa rake. Simple. Chimboita imone mawanders anoitika. Recently we had a mwana akanyura pa David Livingstone 2 years ago. Teacher aka blame me because he is a mwana ane mental problem. Teacher is not supposed to leave these kids alone. But teacher achaindi kutoilet here during break time. The fact that there is no assistant to this teacher to take care of these children. Ndopanova problem.
Zvimwe zviri mbiriri ndezvekuti vana vechikoro vapinde chikoro mahara kubva paearly childhood development kusvika mugrade 7, asi veruzhinji vanoti vana vanofanira kudzidza mahara kusvika paform 4. Sachigaro vekomiti iyi Amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vati komiti yavo ichatura zvayakawana apo yakatenderera nenyika, uye hurumende inotarisirwa kutambira zvimwe zvakabva kuvanhu bhiriri risati raitwa mutemo. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vanotarisirwa kupindura zvakataurwa nevanhu apo bhiri iri richaverengwa kechipiri muparamende nguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanorarama nekutengesera migwagwa yemukati meguta reHarare pamwe nenhengo dzesangano retajamuka sisijikile vanonzi vabatana mukurwisana nemapurisa ekanzuru pamwe neezimbabwe republic police, ayo ari kuvabvisa nechisimba munzvimbo dzavanotengesera. Izvi zvinonzi zvaitikawo kunoton. Mutauriri wesangano retajamuka sisijikile vamakomborero haruzivishe vanoti vamwe vanotengesera migwagwa inhengo dzesangano ravo dziri kuoneswa nhamo nemapurisa nguva dzose. Vaharuzivishe vanoti kusvika panguva yatanda pamhepo vanga vachiri pamapurisa kuti vaedze kuona kuti vanhu vangani vasungwa muchiitiko ichi, asi vanoti vanga vachiziva nezvemunhu mumwe chete. Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vati vanga vasati vanzwa zvizere nezvechiitiko ichi sezvo vanga vasiri muguta masikati. Asi hurumende kuburikidza nebazi rezvekuburiswa kwemashoko yaburitsa mashoko paTwitter ichiti kune vechidiki vakawanda vanga vachitema mapurisa zvaita kuti vasungwe. Yativo ine humbo hwemavhidhiyo anoratidza vechidiki ava vachitema mapurisa uchashandiswa mudare redzimhosva pakuvaroverera nenyaya. Asi hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nava haruzivishi pamusoro penyaya iyi.
Mapurisa vauya vakatanga kudzinganisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Vasvika vachivatorera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvakaita sezvipfeko, zvidyiwa nezvinwiwa zvavanenge vachitengesa kumafenda. Saka vanhu vazomira vakaona kuti aiwa vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuoma kwakaita zvinhu kutiza chinhu chekuti unongochitotizawo raramo yako. Saka vana zvinhu vanenge vachitimire tidzirwe raramo yedu. Saka pabva paita batamupfupi batamurefu kwemaminita anodarika makumi matatu asi mapurisa avazokurirwa zvavo ndopavazodzokera. Asi vazouya vakazobatawo vamwe izvozvi kune hwani abatwa vamwe hatisati nyatsoita nekuti mapurisa patazama kusvikapo kuti tinotaura navo tarambidzwa kuona vanhu vabatwa. Asi kune hwani vachikuziva iyo vanonzi vaFloyd Tanga ndo vabatwa izvozvi vari muchitokisi.
Tinonzwawo kuti iyo vanotengesera mugwagwa vanga vakungorwisawo chero munhuwo zvake ari kuzvifambira muguta reHarare. Zvanga zviine chekuita here nemapurisa izvi?
Chinoneta ndechekuti ivo mapurisa pavauya vachitongorowa vachikanda matega vanga vasingashari kuti ari kutosvora upi neupi. Mbomai vainge vasingatasi kuti kurova upi neupi anga ingoti vanhu vasari mumastreet. Kune vakawanda vamwe vatorohwa vatokuvara izvozvi asi vari kutya kuti vaende kuchipatara vanonge vachinzotoda police report. Uye mapurisa kuuya kwanga vachiti vamwe vanouya vasina kana uniform zvekuti unonge usingatanzwisisi kuti imbavha here mapurisa chavo chavo here. Vauya vamwe vanga vasina uniform vamwe vasina zvaidentify. Saka kana pane vanhu vazobatanidzikwawo zvavo tine urombo husingaiti, tine urombo uye tinokurudzira kuti hurumende iitire mumwe mushandiro usingaafektiwo zvagwa zvemuzimbabwe zvinenge zvichizviitirawo vachizvifambirawo zvavo. Ngavatsvake mumwe muitiro wavo webasa ravo usingaisi ruzhinji rwezimbabwe munjodzi.
Vazhinji vangada kuziva kuti misangano renyu reTajamuka seSijikile rapindira papi munyaya yevanotengesera migwagwa iyi?
Tajamuka ndini, Tajamuka ndini, tose tiri Tajamuka. Munhu wose ari kuchema chema kuti mafuta emotokari akwira nditajamuka. Munhu wese asiri kugutsikana nekuti transport yakwira nditajamuka. Munhu wese ari kuti mitengo muzvitoro yakwira nditajamuka. Munhu wese ari kuti ndiri kushayiwa mabasa nditajamuka. Munhu wese ari kuti tiri kuda kuti tinotengesa utwana ramo nditajamuka. Munhu wese ari kuti ari mafodya yake onena kumatobhako auction floors onopuwa mari yemabhondi isingashandi nditajamuka. Munhu wese anoti anoshanda asi upuwa mari nemabhondi asina zvaanotenga haakwanisi kuisa vana vake kuchikoro, haakwanisi even transport yava kudhura chaiyo, haakwanisi kuti angari munhu anoratidzikawo pamberi pemhuri yake achitadza kuvapa chikafu nditajamuka. Saka tajamuka tisu tose tisiri kufara, tajamuka vanhu vose vari kutambura muno muzimbabwe.
Vanga vari mutauriri wesangano reTajamuka seSijikile vamakomborero haruzivishi vachitaura vari parunhare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nemuAfrica. Totanga nemuSouth Africa. Bato reAfrican National Congress riri kutungamira mukuverengwa kuri kuitwa mavhoti munyika iyi. Kusvika pari zvino, mavhoti averengwa anosvika zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Musarudzo yekutanga, mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vari panyanga. Nyanzvi munyaya dzeutano muDemocratic Republic of Congo dziri kukurudzira kuwedzerwa kweurongwa hwekupa vanhu mushonga unodzivirira kubatwa nechirwere cheEbola. Izvi zviri kukurudzirwa zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Ukuwo mauto emunyika iyi ari kufamba achichengetedza kumabvazuva kweguta reutembo, uko kwakarwisanwa nemauto nehurumende nevanhu vari kurwisa nyika iyi. Izvo zvakasiya varwisi vasere vafa, mapurisa mupurisa mumwe chete pamwe nemauto mana vafawo. Pope Francis veRoman Catholic Church vaisa mutemo mutsva nhasi uchabata nyaya dzekumhangarira pamwe nekuferefetwa kwevakuru vakuru muchitendero ichi vanenge vachipomerwa mhosva yekumanikidza vamwe kuita zvepabonde. Izvi zvinotevera kurudziro yanga ichiitwa mukereke iyi yekuti Pope Francis vatore matanho ekugadzirisa dambudziko iri. Mafata ose zviuru mazana mana negumi nezvishanu pamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu ezviuru zvemasista vanosungirwa kumhangara mhosva dzese dzekumanikidza vanhu kuita zvepabonde uye kuvharidzirwa kwenyaya dzakadai nevakuru vakuru vemuchechi iyi. Nyanzvi munyaya dzezvemutemo nedzematongerwo enyika hadzina kunyatsowirirana panyaya yemutongo wakaturwa nedare repamusoro nezuro wekuti kudomwa kwakaitwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai, vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri sevatevedzeri vavo kwainge kusiri pamutemo. Vamwe vanoti mutongo uyu wakanaka asi wakanonoka kuturwa, izvo vanoti zvinogona kupa kuti zvinetse kuzadzikisa zvinoda kuitwa zvokuti paitwe Extraordinary Congress mukati memwedzi mumwe chete. Vamwewo kusanganisira vari kutsigira vachamisa vanoti uyu mutongo mutongo wezvematongerwo enyika uye matare afanira kupindira mukusarudzira vatsigiri vemapato vatungamiri. Vachipindura nyaya iyi mubepanhaure Herald, mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo varamba kuti ZANU-PF ine chekuita nemutongo uyu. Asi muzvare Tokozani Kupe vanoti vari kutambira mutongo uyu uye vari kuzotaura nemunyori mukuru webato vaDouglas Mwonzora kuti vadzoke vatange gadziriro yeCongress. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti Congress yavo iyo iri kutarisirwa mwedzi uno iri kuenderera mberi. Vatiwo magweta avo ari kuzeya kuti votora gwara ripi mukuzeya nezvenyaya iyi. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaungweme.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu yaconfirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa. Asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political developments kubva pakashayika waTsvangirai kusvika nhasi. Chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato raaraa kupara papa kufa waTsvangirai. Vazhinji vaitoti Tsvangirai achafa nechi nebato rake. Vachamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati atinoti mobilize party again. Vakaenda kusarudzo dzemutungamiri wenyika kwavanotonga vakahwina. Vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa, but zvisingakakavadzani nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes. Dzisadzambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates. Izvo razaizvo vachamisa vanodiwa nevanhu uyezve vane vanhu vakawanda. Zvadaro wanamai Kupe waikona kunga waka tsiwa changira idai zve consent zvakatevedzwa vanga vatoita congress yavo vakakontesta ma elections ivavo vakadyiwa saka ende pane nguva pazobuda judgment yazobuda nguva yacho iri yatoti pachirungu ya curious tikatarisa kuti MDC congress yakuda kutoitwa manje manje pakubuda judgment yakadai yeti pane maimportant political developments akatoenda atingati pachirungu judgment ya out of time.
Vamudzengi, ngatitange nenyaya yekutorwa kwemasimba navachamisa. Mukati pakatyorwa bumbiro remutemo webato here kana kusarudzwa kwavakaitwa navatsvangirai?
Dambudziko riripo nderekuti tikatarira bumbiro romutemo weMDC muchaona kuti kune zvanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda akaita kuti panzi paconstitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo chairo raishanda pakaenda vachamisa nderipi munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei saka pana iyoyo tingangoti pane yetingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kubudisa mabumbiro amwe anogona kunga achisigira zvakaitwa amwe anogona kunga achipokana nezvakaita saka ini handizivi kuti High Court ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei kuMDC
vasaungeme munoona senyaya yemabumbiro aya.
Ya, ndinowirana vamudzengi kuti ndinoona MDC sebato raiwa richida kuva an alternative to ZANU PF risina kupabata zvakanaka kuti panoitwa mabumbiro akawanda wanda ende mabumbiro acho haazonyatsi kutsikiswa kuti anziri ndo bumbiro riri kushanda asi ni ndinoona sekoti yashandisa bumbiro raaripo nguva iyoyo izvi zvinozotiwo kana iye vanachamisa nevamwe kana vachida kuzavapira vanobudisa bumbiro ravanoti ndo raaripo raari right iroro but izvozvo zvatoratidza kuti MDC yacho mabatiro yakaita nyaya yemabumbiro haasi anotaridzwa kune bato rinenge richinzi the movement for democratic change. Demokrasi inoreva iyo kuita zvido zvevanhu kuita zvinhu zviri pabumbiro remutemo kana musitorina bumbiro racho remutemo the basis is in a democracy Japan.
Vamudzengi, mutemo uyu unoreve chii kubato rinopikisa here?
Kubato remdc zvingangoitika kana takatarisana nenhengo dzimwe dziri pasi maordinary members epati vanogona kumbova confused zvounge zvoda manje kuti leadership yevamusoro itore matanho kuti nyaya yeconfusion iyoyo ikliyewe asizve mukatarira muchaona kuti panga pane makakatano anga aripo panyaya dzokuizvodzi zvokutoti zvatorwa nehigh court izvi ndo zvazvichitombotaurwaonana vamudzuri ndo yanga iri narrative yana vamudzuri kudazvo hatingaiti congress izvozvi congress yedu tofanira kuita muna October vachitoti ivo chatatichifanira kuita icongress inoitwa under mastructures anga aripo pakashayika vatsvangirai saka muchaona kuti zvinogona kuvunza futi kupokana mukati meMDC
vasaungwe munoona sei remangwana rebato iri
pachavana kukakatanwa saka maonero angu achaitwa unless iwo vachamisa vakakwanisa kuita rise above vamwe wese vakwanisa kuda kubatanidza bato ravo pachava nekupokana uyezve nokuti vamwe vachaenda vachiti si tinowirirana nezvabuda mumatare edzimhosva vamwe vachiti aiwa isusu tinoenderana tichiteera navachamisa sa pachava nekupatsurana again yatinoti breaking away yeMDC zvakare nenyaya yejudgment yabudai.
Vamudzengi, taurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu.
Mukatarira nyaya iyi muchaona kuti kuzama kuri kuda kuitwa kuti kuve nokunyongana asi kana manyanya kuzvitarira muchaona kuti zvinogona kunge zvanonoka kana kuri kuti istrategi yashandiswa nezanu pf strategi yacho yatinonokei nokuti vachamisa musangano vatoubata sezvambotaura vasaungweme vachamisa kana kava vezanu vakada kuramba vachida kuunza nyonganiso yakadai kuri kuti ndovazviita vari kuzviramba havo kuburikidza nevakamu asi toona kuti vane ruoko imomo hazvichanyanyi kuvabetsera nokuti vachamisa vatova nevanhu vatoendosiwa nemaprovinces ose kuti vave president saka breakaway handioni ichizoitika iri breakaway chaiyo chaiyo inenge iri yomuboardroom kana kuti yomubepa vanenge vachinzi vabreak away vacho havana chavanoenda nacho.
Avanga vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa okubva kuna vaMaxwell Saungweme vari parunare vari kuTanzania muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei, nhasi tanga tiri kutarisa zvinofungwa nevatsigiri veFacebook page yedu yeVOA Shona pamusoro pemutongo wakatarirwa bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uyo usiri kucherechedza vaChamisa semutungamiri webato iri.
Ndinonzi Wilfred Shipeka, ndemuZimbabwe maRaro.
Ehe, kwakadiko kwaRaro?
Tungotambura tirimo.
Ehe, munoona sei mutongo uyu?
Uyo mutongo uyo ndezve kutungana kwembudzi zvataakunzwa nokuona izvi. Nokuti isusu tiri kuti jaji yakuti iye vaChamisa navamudzura vanofanira kunge vakafunda zviri pamutemo. Asi koti imwe chete iyoyo inova High Court yakapa mutongo wekuti kuti zvakaitika zvakaita pamutemo. Nokuti constitution yepati inoti iyo National Council ine mvumo yekuapointa mutungamiri wainoda. Apa paChamisa vaChamisa vanga vasisiri acting president, zviri kuzikanwa nemutongi. VaChamisa vanga va president wepati, zvinova zvinhu zvakapinda mubundu wemutemo. Saka hazvaikodzeka zvavo zvekuisa order congress, hazvaikwanisa zvavo zvichiitika. Nekuti kuti tichiti order congress ngaitiitwa izvozvi, apo mutsi mumwe chete negove nguva imwe chete ado kunge ichiitwa national congress, hazvina maturo zvati kuona zvati kutaura nazvo ipapo. Hapana chinhu chaicho chachatingativa nezvaakuziva. Chikushaidza kuti chava kutya pano vachanisa chii? Ngava vasiyeka kana vakavadya vakavadya, saka vanogonetseka nei. Saka zvavakatidza kuti vaChamisa vakahwina, saka vakutaya nzira dzese kuti vakanganise kanganise vaise nyonga nyonga mupatonotikisa.
Halo, makadii? Ndii Brian, ndiri kukura ndiri kuno kuJohannesburg.
Makadiiko kuJohannesburg? Uko ndimu nemaelections akamira sei pari zvino?
Maelections vanongochemawo zvanzi taridiwa.
Imbotibatisai kuti zviri kufamba sei?
Kunoku variko vabato vane maballot box anga asina escort, so nyaya yavarikutemanai zvakanyanya. So nyaya yerva kuti ichaindira mberi. Ndiona kudaro ti hakuna zvavo zveirira hani kana chii zvavatoreceiva ndizvozvo.
Bato riri kukunda pari zvino nderipi?
Bato riri kukunda pari zvino ye-ANC. ANC yahwina asi yadikiriza ne5%. Then DA yaingirizawo namapesendi anokwana 6 asi yatiri panhamba 2. Then kotevera EFF ndo yanga ichisapotwa neruzhinji asi ndiyo iri panhamba 3.
Makachitaura henyu pfungwa dzenyu pane nyaya iri mudandaro iyi?
Chandinoona nechekuti muMDC mava nevapanduri mina maribeili so pari zvino ndinoona kuti kupindira kwakuita kweMDC inyaya yekuti dziko dzeMDC pachaino ngokuti iite mavhoti iyo pachai kana isinga kuchinja mutungamiri zvisingapindiri zvanupf mukati then votora procedure ivo varivo pachavo. Manje zvanupf kupindira kwaiita manje zvinokonfuza kuti vari kudei mumuMDC vaivei vanupf.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa pamire vanhukadzi pamutongo wakapiwa nedare repamusoro pagakava reutungamiri muMDC, pamwe nekutarisawo zvinoreva zuva revanhukadzi iro riri kucherechedzwa nemusi wesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anonetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarayiridzi anopesana maonero avo pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isika disenda bako VOA.